manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu zviita 13, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Let them make the noises. Let them pitch. Isu tichingo tonga. Tongo tonga. Tichingo tonga. Tichingo tonga. Vachingo twita. Vachingo twita. Isu tichingo tonga.
Mutungamiri wezano PF vaEmerson Mnangagwa nhasi vavhura zviri pamutemo musangano wepagoro webato ravo uri kuitirwa kuGoromonzi vachishora kuratidzira nekuramwa mabasa kwakaitwa nevashandi mukati megore rino.
Nhasi ranga riri zuva guru taparura yatingati chitanho chekutanga kuti tinge tichiuya pamwe chete tiri yatiri kuti National Convergence Platform.
Sangano reCitizens Manifesto nhasi raita musangano muHarare wekuparura urongwa hwekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika riri muZimbabwe. Makunda neCastle Lager Premier Soccer League ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana apo Caps United iri kusangana neFC Platinum pamutambo uchaona chikwata chinotora mukombe wemakwikwi aya gore rino. Indwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi chibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reCitizens Manifesto nasiraita musangano muHarare wekuparura urongwa hwekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika riri muZimbabwe hunonzi National Convergence Platform. Musangano uyu wapindwa nevemasangano anosanganisira Zimbabwe Christian Heads of Denominations, Platform of Concerned Citizens, Zimbabwe Human Rights NGO Forum, Zimbabwe Council of Churches, masangano evashandi vezvemabhizimusi pamwe nevadzidzi vemuzvikoro. Murongi wemusangano uyu vaBricks Bomba vesangano reCitizens Manifesto vanoti vatora danho iri sezvizvaro zveZimbabwe kuti vatsvage gwara ravanoda kuti nyika inge ichitora kuti pakwanise kuitwa nhaurirano dzinozosanganisira vezvematongerwo enyika, madzimai vechidiki pamwe nemamwe mapoka ose. Vabomba vanoti chokwadi chiripo ndechekuti kutambura kuri munyika kwanyanyisa zvekuti pave kuda kuti zvinhu zvigadziriswe kuitira kuenda mberi. Vanoti vakanyorera vezvematongerwo enyika vemapato eZANU-PF neMDC tsamba vachivazivisa nezvourongwa uhu uye vakatowana minduro kubva kumapato makuru emunyika aya. Ngatinzwe hurukuro yataita navabomba pamusoro penyaya iyi.
Nhasi ranga riri zuva guru taparura yatingati chitanho chekutanga kuti tinge tichiuya pamwe chete tiri yatiri kuti National Convergence Platform. And tiri kuisimudza iri platform yekuti tinge tichikurukura kutanga semacitizens kuti gwara ratiri kuda kuti nyika inge ichitora kuti tikwanise kuita nhaurirano tese senyika, zvakusanganisira macitizens ari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana, machechi, mabusiness community, vechidiki, madzimai nemapolitical parties. Nekuti chokwadi chiripo ndechekuti kutambura kuri munyika kwanyanyisa ende atinga yende kumberi tisina kugadzirisa nyaya iyi. Saka pane yatingati a sense of urgency yaita kuti tinge tichiuya pane iyo yatiri kuti national convergence platform. Takatungamirirwa nemachurch tichibudikidza kunyanya nevekuzcc kasi tichiita chishuo chekuti munhu wese atanga achizounganawo panational convergence platform iyoyo achiitawo mazano avo ekuti tingabuda sei panguva yakaoma yatiri senyika.
Tinoona kuti matambudziko mazhinji vakawanda vanofunga kuti agadziriswe panofanira painewo vezvematongerwo enyika mukati. Mune vamuri kushandawo navo here vemapato vezvematongerwo enyika?
Isu takabuda mune yatakati National Citizens Convention yemuna September. Ichipera iyoyo takanyora tsamba zviri official kuofisi yemutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa. Tikanyorawo tsamba kuofisi yavamunangagwa tikavadzivisa kuti semacitizens tiri kuti tese tine chekuita nekunzwa kwemhinduro iri kudiwa kuti tinge tichigadzirisa zviri kunetsa munyika. Saka donzvo redu nderekuti tinge tichibatanidza munhu wese, tinge tichiva nekubva kumapolitical parties kumacitizen groups vese nekuti munhu wese ane chekuita nemhinduro dzatiri kutsvaga.
Saka makawana here mhinduro kubva kune vemapato ava nokuti ndo vanenge vakabata zvinhu pari zvino?
Mhinduro dzakauya pane misangano dzatoti sangei kuitika kasi hatisati tanyatsa kuwana mukana wekugara nehukuru zviri formal and official kuti tinge tichinyatsa kukurukura nyaya iyi. Saka tiri kutarisirawo kuti nekulaunchwa kwaitwa National Convergence Platform nhasi momentum yekuti tinge tiine vari kutungamira mapato mapolitical parties vatange vachiwanawo simba rekuti vange vachiuya kuzobatarira pamwe chete nevanhu.
Vanga vari murongi wemusangano muCitizens Manifesto vaBricks Bomba vachitaura vari parunhare neStudio 7. Mutungamiri wezano PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vavhura zviri pamutemo musangano wepagore webato ravo rezano PF uri kuitirwa kuGoromonzi vachishora kuratidzira nekuramwa mabasa kwakaitwa nevashandi mukati megore rino. Vari kupinda musangano uyu vaudzwawo kuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kutambura zvakanyanya nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Mutoro wedu nau Thomas Chiripasi uyo ari kumusangano uyu anotipa nyaya iyi.
Vachivhura musangano wechigumi nesere wepagore webato ravo vaMnangagwa vashora kuratidzira kwakaitwa munyika munandira uko kwakasiya vamwe vanhu vafa uye vamwe vakuvara.
I want to commend the people of Zimbabwe for rejecting the machinations by those with unbridled political ambitions.
Ndinoda kutenda vanhu vemuZimbabwe nekuramba zvaida kuitwa neavo vanokarama simba, avo vakatozvipira kushandisa mhirizhonga, kupatsanurana nokusabatana pamwe nekuratidzira zvine mhirizhonga kuitira kuti vawane masimba. Takavaona munandira uye nenguva dzegore dzakasiyana vachizvipira kupedza upenyu hwevanhu hwakakosha kuitira kuti zvaari kuda zviite. Kungave kubudikidza nekuratidzira kana kuramwa mabasa pasi nazvo.
VaMnangagwa vatora mukana uyu kukurudzira mapato asiri munhaurirano dzezvematongerwo enyika dziri kuitwa pasi pechirongwa chavari kudaidza kuti Political Actors Dialogue kana kuti POLAD kuti vapinde munhaurirano idzi vachiti havasi kuzoshaya hope nekusapinda kwemamwe mapato munhaurirano idzi.
Let them make the noises. Let them pitch. Isu tichingotonga, tichingotonga. Vachingotwita, isu tichingotonga.
Izvi zvatsinirwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga.
Unopera kubuda mbabvu nekuonda uchifunga kuti zvinge zvingachinje kuhazvina zvinochinja.
Hatina kuanza kutawara ni mtawari we MDC va Daniel Molokele kutinzwe divi rebato ravo panya idzi. Asimtungamiri we MDC va Nelson Chamisa vanote vanoda kuti nhaurirano idzi dzinge dzichitungamirirwa nemuyananisi anobva kunze kwenyika uye anove kana akambove mutungamiriri weimwe nyika. Izvo zvatsimirwa nemutauriri weboka revechidiki muMDC va Steven Chuma. Ava vati nhaurirano dziri kuitwa navamunangagwa nemamwe mapato dzisina MDC mukati idambe.
Zviri pachena kuti vamunangagwa vave kutsvaka utano muhari nokuti vatarisa nematambudziko akawandisa mushure mekuti zvinhu zviri kutadza kunge zvakawamirira zvakanaka kana tikatarisana nenyaya dzeekonomi. Naizvozvo vakuda kufoseredza kana kushandisa chisimba kuti MDC iuye kuzoita nharura nawo pasi pechirongwa chavanoti Pollard. Isusu kana tiona Pollard sevechidiki veMDC, Pollard rinongova dambe kana kuti dandaro revanhu vakadyiwa election. And isusu tinobelieva kuti takawina election in 2018. Saka naizvozvo yes, nhaurirano tinodzida, asi nhaurirano dzatinoda inhaurirano dzinoitwa pajekerere, dzinokwanisa kudamwa nemunhu akachena kwete munhu ane masides. Munhu akadyiwa haana kodzero yokuti dana panhaurirano.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaArnold Gumbo vanoti hapana chinotadzisa mapato ari muPollard aya kuenderera mberi nenhaurirano kana MDC yavachamisa isina kupinda munhaurirano idzi. Zvichakadai, vamunangagwa vati chirongwa chekugovera vanhu vatema minda hachisi kuzodzoserwa shure chero nani zvake. Vachiti vaimbova varimi vechichena vanofanira kujaira kugarisana nevarimi vatsva. Sachigaro weZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri vaudza vamunangagwa pamusangano uyu kuti ruzhinji rweZimbabwe ruri kunhonga svosve nemuromo kubudikidza nekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika.
Vanhu wenyu watambura tiri kutotya kuti kuri kunaya uku maimputs ari kudhura, wazhinji vachatadza kuenda kuminda. Zvakare maschool fees akwira, vana vachatadza kuenda kuchikoro. Zvakare mishonga iri kudhura, matsotsi achikungotengesa ndeforeign currency nyangwe muchiti kwete. Nzvimbo dzakawanda hakuna mvura yekunwa, zvipatara zvakavharwa.
Asi vamunangagwa vati zvinhu zvichanaka chete kana veruzhinji vakashanda nesimba vachiti mutambirwe gwinyawo. Musangano wegore rino uyo uri kupindwa nevanhu vanodarika zviuru zvishanu uri kuitwa pasi pedingindira rinoti modernize, mechanize and grow the economy towards vision 2030. Ndakamirira Studio 7 kuGoromonzi, ndini Thomas chiri pasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weBritain vaBoris Johnson vati vanhu vakavhota vapa bato ravo reConservative Party basa rakasimba rekuburitsa Britain muEuropean Union zvichitevera kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzakaitwa nezuro. Vakambove mutungamiri wehurumende yemuAlgeria vaAbdel Majid Tebboune vavhoterwa kuva mutungamiri wenyika musarudzo dzanga dziine kuratidzira zviuru nezviuru zvevanhu zvichironga kupinda zvakare mumigwagwa zvichiti hazvisi kufarira zvakabuda musarudzo. Mapurisa emuGermany anoti awana zvombo zvehutsi hunokachidza pamwe nemabara epfuti pane chimwe chivakwa chemuguta reBlankenberg uko kwaputika zvinhu nhasi izvo zvasiya vanhu vakawanda vakuvara uye munhu mumwe chete afa. Vanhu vemuZimbabwe vanorarama nekutenga zvinhu kuBotswana zvekuzotengesa kumusha vanoti vari kutadza kupinda munyika iyi vachinzi mapasipoti avo akasviba kana kuti haverengeki. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutadza kupinda munyika iyi nepamusana pedambudziko iri zvasvika pazviuru zvitanhatu nemazana masere nemakumi manomwe nevatatu. Wandu uhunobvira musi wawanimbudzi gore rino apo Botswana yakatanga kusunga mabhaudhi ayo panyaya dzemapasipoti dzisingaverengeke nepamusana petsvina. Izvi zvaziviswa negurukota rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika iyi amai Ana Mukheti muhurukuro yavaita neStudio 7. Amai Mukheti vati mapasipoti ane tsvina achabvumidzwa kushandiswa pamigano yose yeBotswana.
Passport is a very important document which the government
passport igwaro rakakosha kwazvo risingafanirwe kusvibiswa. Vebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika vakaona kuti kune vanhu vari kuita mabhindao kune mapasipoti avo ayo atisingatauri nezvavo kuti tisachenjedza nyamukuta.
Mumwe mushandi mubazi iri uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori wenhau aunza Studio 7 kuti bazi ravo rakaona kuti kune zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika kunyanya Zimbabwe zvinodzima zvidhindo kana mazuva avo ekugara munyika iyi apera. Mushandi uyu anoti vamwe vanoshandisa mvura kana mafuta ekubikisa kuti vagone kudzima zvidhindo izvi, zvimwe achiti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakazvisikira moto muziso.
Kune zvimwe zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvinobvisa zvidhindo mumapasipoti azvo nezita rekuti vagare munyika zvisiri pamutemo. Vari kuita seizvi sezvo vachiwana kuraramo yavo muBotswana, saka hurumende isingabvumidze pasipoti netsvina.
Chiitiko ichi chasiya ruzhinji rovana veZimbabwe kunyanya avo vanorarama nekutenga nekutengesa vachitadza kupinda munyika nepamusana pemapasipoti ava anenge akasviba. Vapatisa Dube avo vanobva kuChodocho vaudza Studio 7 kuti Botswana inozvibata semuvakidzani anonyima mumwe wake munyu chaiwo.
Zvinhu zviri kuitwa nebutswana kuti verambe mapasipoti ane tsvina zvinoratidza kuti havavanhu hukama nevanhu vekuZimbabwe sekuti izvozvi kana zvichititambura kunoku vanotibata nenzira yavo yavanoda.
Mumwe muchaini webhazi anotakura vanhu pakati peHarare neguta guru rechipiri muBotswana neFrancistown vaBafana Zvelonge vati zviri kuitwa neBotswana zvakanangana nekuderedza uwandu hwevanhu vanouya kuBotswana.
Vanhu havasauyi because vakuziva kuti hava cross border kana pasipoti ikangodirwa nemvura. Even ka small drop one page vanoti hazviiti. Infact taita ma50% nawo takuita ma30 because 20% haicha cross.
Danho ratorwa neBotswana richavhiringa vanhu vakawanda vanenge vachida kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekisimusi negore idzva sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vasatarisire pasi vanhu vakwegura, asi kuti vavakurudzire kuramba vachiita mabasa anosimudzira nyika pamwe nenharaunda dzavagere. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Sekuru Charles Marikopo, vemumusha waMarikopo kwaSeke, vane makore makumi manomwe nerimwe ekuberekwa. Sekuru Marikopo, avo vanoti vaimhanya zvaityisa vachiri jaya, vanoti vakuzviona kuti chinokura chinokotama, musoro wegudo chave chinokoro.
Ndigona kusakura pandikwanisa ipo asi ndotokohwa chete. Zvokuti ndigona kuwana ma50 angu kana 12 kana 14. Ipapo tiri vari mukadzi wangu ndienda pamwe munhu kana bhagi dhiwo ndidiwaka basa unisangurira. Sezvinezvine zvoone kusimba rangu ndakachipera, mai vangu asipo ndinoita mabasa ivo ndega.
Sekuru Stanley Mutevani Mandiwe vekudziva rasekwa vanoti vakawanda havazive kuti vakwegura churu chineshwa.
Pane nguva yaunokuraka asi pfungwa yaunenge ikukuraya zvinotiwa hauchafunga. Aiwa unofunga zvinotopinda zvakapetwa kupinda mwana mudiki. Saka inguva inongonziyo vanhu vachitaura vakuru vakwegura vachazadza zvinhu tinotoziva zvinhu kupinda vamwe vechidiki. Munhu wega wega anokura wochembera Mwari akapagonaya kuti munhu aurambe mwana mudiki unokura iwe uonekwa mabasa ako kuti ndeukuru here akaita sei. Asi akangwara mudiki ngabvunza kuru zvinoitwa sei anotaura kuti ungare wadai 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 mwana wangu.
Mumwe murayiridzi anopa ruzivo pamusoro pemagariro akanaka evanhu vaRaymond Mawire nemachena vachitaura vakazvimirira vanoti nyika iri kurasikirwa zvikuru nepamusoro pekutora vakwegura sevanhu vasina zvavanobatsira
kuti vabatsire muikonomi zvavanga vachikwanisa kumboita zviya nekukura kwavanenge vaita vanenge vasanyatsokwanisa kuzviita nekuchembera asi all the same vanenge vaine unyanzvi hwavanenge vawana mukugarisa kwavanenge vaita panyika vaakuziva kuti zvinhu kadai zvazvifambe zvakadai saka ndinoona kunge tinogona kuti kwavanga vari vachiita basa ikokoko vakaenda vachibatsiridza neunyanzvi hwavo upfumi hweruzivo rwatine tichirasikirwa nawo tikangovasiya vachienda ivo nekurarama kwavo zvinoita kuti vange vakasununguka kunge vachibatsira pane kuti vangosendekwa vasina chavachabatsira muupenyu saka ndofunga tikagara pasi tikanyatsoronga urongwa hwekuti vange vachibatsira kune unyanzvi hwavanga vainahwo zvingangotibatsira
asi nyaya yekushayikwa kwemabasa munyika iri kuita kuti vanhu vakawanda vatadze kuita upenyu hwakanaka sezvo vanenge vasina mari uye makambani achimhanyira kutora vechidiki vachiri kutemwa dzinobva ropa achivapinza mabasa mashoma anenge aripo izvo zvinosiya vakwegura vari pamarumana nzombe sangano reUnited Nations rinoti hwivandu hwevanhu vakwegura huri kuramba huchiwanda munyika dzepasi rose sangano iri rinotiwo kunyange hazvo vakwegura ava vane kodzero yekuve neutano hwakanaka vakawanda vavo vanogara upenyu hunopisa tsitsi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Safari Njema
munhau dzemitambo makundano ecastle lager premier soccer league ari kusvika kwamvura yacheka makumbu mangwana apo Caps United iri kusangana neFC Platinum pamutambo uchaona chikwata chinotora mukombe wemakwikwi aya gore rino. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zviviri izvi ndizvo zviri pamusoro petafura. FC Platinum iri pamusoro ichiteverwa neCaps United. Pari zvino FC Platinum ine mapoints makumi mashanu nemapfumbamwe. Caps United ine mapoints makumi mashanu nemasere zvekuti chikwata chinokunda mumutambo uyu ndicho chichaenda nemukombe mukuru uyu mumutambo unoshevedzwa neveruzhinji kunzi winner takes all. Asi zvikwata izvi zvikaita mangange FC Platinum ndiyo inotora mukombe uyu sezvo inoramba iri pamusoro nepoint imwe chete iyo iri kutungamira nayo. Aka ndiko kekutanga munhoroondo yenhabvu muZimbabwe kuti zvikwata zvinenge zvakamira zvakadai zvisangane muzuva rekupedzisira remitambo zvekuti shasha kubva mushasha ndiyo ichabuda mumutambo uyu. Muteveri wemutambo wenhabvu muzvare chiedza chidya usiku vanoti vanonokerwa nemutambo uyu vachiti ivo wakaoma kudoma kuti chikwata chichakunda ndechipi.
Mutambo uyu wakaoma uyu. Zvikwata zviviri izvi kuratidza zviri kudhonzerana ende zvakasimba. Tikatarisa mamiriro akaita zvinhu ka zvichatonetsa kuti tizoti ingakunda ndeipi. But FC Platinum iri pamusoro iri paadvantage.
Vazhinji vatataura navo vane maonero akafanana namuzvare chidya usiku vakawanda vacho vachiti ivo Caps United ingadai yakatora mukombe uyu kare kare dai isina kudonhedza mapoints akakosha pamitambo neHerentals neYada. Kunyange zvakadaro mwemuteveri wemagreen machine vachiparewa vanoti hapana chavari kutya sezvo vari kungotora mukombe wacho varova mamoney bags eFC Platinum.
Aiwa apa isi tagara tiri kutongohwina hatina kana puresha. Tinyatsorati matambiro kuti timu yedu yezi hatitohwina hatina kana puresha kana tiri kana kana hatitombovhunduka this time.
Asi muteveri weFC Platinum vaShakespeare Taruza vanoti chikwata chavo chakagadzirira zvakakwana zvekuti havasi kurova magreen machine chete asi kuti vachava zvindikita.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzirira zvakakwana paya. Saturday tokurova 3-1.
Mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yemwaka uno iri kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
taura na Ato Chazar South Africa.
Taura itinzwe mkoma Ato Chazar. Kwa kamira sei kwa muri koko uye jemu da utaura neshipi nasi.
Tashida utaura ni mamira gaita zini umushao.
Taura itinzwe.
Tashida ugoti mamira gaita za nasina umira mushe kumushao.
Saka point wa sei.
Tashibu kumbiro pane reza tika kwa nisho kuita kutika na ma elections ya esepa duza hapa tuye ti vote ti mbo na tuzingata za chinge
pana wapa muno supporta chikwata chukumushe muno supporta chikwata chibi
tuwe kepe kepe
mriwe kepe kepe saka mruku na uti mchatora mkombe reko rerino
chakato bata ma green kutasimuge mbenga tufona uktora mkombe rongo shingi sawa kumana we kepe kepe kutakumana ngatambe ene tariro tiwine mkombo yu
ndinozi Aubrey Chauke ndiri kuno ku South Africa.
Taura itinzwe mukoma apa South pakamira sei apa?
Zviri kumusha zvakatooma chose. Zvakatooma zvachose zvekuti izvozvizvi kuti undotenga chingwa chaicho chaicho unogona kutoenda wakasenga mari nebhara. Ine handisi kutoenda kumusha nekuda kwekuti kana ndikaenda. Kuzodzoka kwacho kunotonetsa nekuti chero mapasipoti ari kuto zviri kunetsa.
Makadii tete.
Tete vari right nhasi seFriday kudai tete vari kudhukirwa kuti
zvikuzona tiri kuzona tete ndakutaura panyaya musangano urwitwa nevaruma ava uyu. Zviri pachena tete pari kufanirwa kuuya bato riri kupikisa kana zvaramba kuti ritongerega ngavakwanisi kunge vachisanganisa musoro vatonge vaite inclusive government kana another form of agreement yavangaite kuti vanhu vatongi vese vari vaviri.
Mukutaura vona Peter Bani takufona ari kubhegeni tichibatwa sevanhu apa munoma tichikumbogara zvakanaka tichikungoshingira kuti dai takwanisawo kurarama asi nemaomero akaita zvinhu zvacho upenyu hwatirwadza shoo. Kurudziro yangu mukuru wenyika dai vakwanisa kugara pasi vataurirana nemupikisi mukuru weMDC pamwe zvambodzokera zvakamboitika 2008 zviya.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Vateereri musakanganwa chirongwa che live talk na 8 pm apo tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano wepagore wezano PF pamwe nekumusangano we Citizens Manifesto. Kana mshida kupinda mchilongwa ichi, kana wakutumira mashoko ku Studio 7, shandisa I WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wezano PF vaEmmerson Mnangagwa nhasi vavhura zviri pamutemo musangano wepagore webato ravo uri kuitirwa kuGoromonzi vachishora kuratidzira nekuramwa mabasa kwakaitwa nevashandi mukati megore rino. Sangano reCitizens Manifesto nhasi raita musangano muHarare wekuparura urongwa hwekutsvaga nzira dzekugadzirisa gakava rezvematongerwo enyika riri muZimbabwe. Makundano ekastolaga Premier Soccer League ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana apo Capes United iri kusangana neFC Platinum pamutambo uchaona chikwata chinotora mukombe wemakwikwi egore rino. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonika nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina Standekile Mhlanga.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mungela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 kumpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngokwazi kwami ngokuqala empilweni yami lokho sengize ngingaka 73 years of age today angikaze ngize kuthe kule ndima eqothwayo. Ngiyaqala phosa wonke umuntu uyaqala ukuzuzwa.
Umongameli Emerson Mnangagwa ongweye njalo uhulumende usesuse induna uChief Nhlanhla Mangwe Ndiweni esikhundleni.
In the culture of dialogue espoused by the Second Republic, we remain engaged with leaders of other political parties under the Political Parties Dialogue Poland.
Umongameli Emerson Mnangagwa ongweye njalo umkhokheli webandla leZANU-PF uthi amabandla angekho kunkulumo zomanyano owePoland kumele abuye azomanyana labanye. Ngowasa Friday kulivikisi lomculi wengoma zomdumo wokholo umfundisi Sani Dube. Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kuwona lo umsakazo. Uhulumende usesuse induna uChief Nhlanhla Mangwe Ndiweni esikhundleni. Umbiko osanda kwethulwa uveza ukuthi uhulumende sokumele athathele umnumzana Ndiweni yonke impahla kahulumende okugoqela imota lokunye. Umbiko othunyezelwe umgcini sihlalo weMathebelele North Provincial Assembly of Chiefs ngumnumzana ZR Churu usibalukhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngeza velo lamadolobho. Uthi uNdiweni ususwe esikhundleni kulandelwa umthetho welizwe. Induna ezihlala esabelweni seMathebelele North zathatha isinqumo sokuthi umnumzana Ndiweni kathi kakhethwanga ngemfanelo. Kodwa umndeni wakhe uthi nguye owakhethwayo. Umnumzana Ndiweni uyesatshwa ubikwa esesatshwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa ngoba ihlala iveza izenzo zikahulumende ezibikwa zingaqondanga. Isikhulumeli somndeni wakoNdiweni umnumzana Bancinyane Ndiweni utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi bakwazi okwenzakala basuse uNhlanhla Mangwe Ndiweni esikhundleni.
Akulanto engingayitsho khathesi, incwadi yakhona singakayiboni ukuthi izizathu ezifakiweyo zithiwani, kubhalweni phela kumele kube lama reasons why. And ngokwazi kwami ngokokuqala empilweni yami lokho sengize ngingaka 73 years of age today angikaze ngize kuthe kule ndima eqothwayo. Ngiyaqala phosa wonke umuntu uyaqala ukuzwa embusweni wezani kutsho ukuthi into yabaezele beyibisa belekele phezu kwayo. Kodwa-ke hhayi sizalindela ingadi yakhona ifike ngoba umfana angikamboni khathesi nangobulawayo la. Nxa kuyikuthi sebeyimhambisile incwadi kutsho ukuthi kusase kuseni ngenye singabona.
Singathi kuyabe kusijoni khonokho njengoba-ke siyakwazi ukuthi umndeni wakoNdiweni kulokhu sithi hhayi uNhlanhla Mangwe Ndiweni yinduna phela.
Hayi angithi bazafuna ukubona ukuthi bazayibhalela encwadini yabo ngoba vele kubuyela ngekhaya. Yithi okumele nxa kuthiwa sifake omnye umuntu yithi esimfakayo. Nxa sibuyisela yena yithi esikwenzayo. Ngoba kuvele angiyiboni nje angikuzwisisi ukuthi vele okuzanywayo kathi kuyini vele kuyinto bani khonoko.
Singathi kuyenzakala sibili ukuthi limbisele nxa libona ukuthi baphambanisile abantu bakarhulumente labo.
Kathi vele sizayekelelana nguye umuntu owachiyefa kwenguyise lwayo ukuthi siqalise ukudinga omunye simdobha ngaphi.
Ye bakhona bathi ngujora
ukuthi sebesitshela ukuthi umbuso wakuNdiweni sebewuthatha abasitshela ukuthi bawuthatha bawusa ngaphi.
Ye sizwa
lokhuyana ngumdabuko wakwethu ngokuzalwa kwethu akulambi ukuthathwa kusuke komunye umuntu uyabe ngubani ovela ngasonga.
Ye bona bathi kufuze ukuthi kungene uJoram Ndiweni kumbe bakuthethe ngapha sikwazi khonoko.
Bayamazi uJoram Ndiweni bamazela ngaphi. Yibo abazala laba bantwana ngezinye indlela phela sebesitshela ukuthi umkethu wayephuma ayekwenza akwenzayo labo yikho besazi abantwana bemle wethu ukuthi bazalwa njani. So sekumele baphawuleke basitshele konke i-first born up to the last born. They don't even know ukuthi uJoram lo bakhuluma ngaye is not even the first born.
Lowa ngumnumzana Wilson Vancinyane Ndiweni, isikhulumeli somndeni wakoNdiweni, obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana July Moyo, umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezabelo lamadolobho. Umongameli Emerson Mnangagwa unguye njalo umkhokheli webandla lezanu PF uthi amabandla angekho kunkulumo zomanyano owe Pollard kumele abuye ezomanyana labanye ukuze abonisane ngokunganceda ukuhlenga eleZimbabwe. Umntatheli izindaba yeStudio 7 uGibson Pepe usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Kuluma umhlangano nomkhulu owenziwa kanye ngomnyaka webandla lezanu PF owenzelwa eGoromonzi, umongameli Mnangagwa uveze ukuba ibandla lakhe lizalela izifiso zikaZulu, kungakho labumba umanyano wePollard omanyanisa inkokeli yamabandla aphikisayo ancinisa ukhetho luka-2018. Kodwa okhokele yeMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa akekho kulumanyano.
In the culture of dialogue espoused by the Second Republic,
kusana siyabe sixoxisana labamanye amabandla phansi wePollard. Wonke umuntu kaze kuPollard akufuzanga sibangele umsindo yilabo ababanga umsindo ku-social media. Yekelani benze umsindo ku-Twitter. Thina siyabe sibusa, sibusa, sibusa.
Social media platforms. Let them make the noises. Isuti chingotonga.
Isikhulumeli sabatsha kubandla leMDC uMnumzana Stephen Chuma uthi njengebandla ngaba uhloniphi umanyano wePollard.
It is very unfortunate that Mr. Mnangagwa wants to use tactics of a bully.
Usizi ukuba uMnumzana Mnangagwa ufuna singene kuPollard. Thina siyazi ukuba sanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2018. Nxa kulokukhona kufuze uMnumzana Mnangagwa abize umuntu ozimeleyo ancedise ukuba sikhumisane umlotha njengabantu abalinganayo.
Anything, Mr. Mnangagwa should wait for a neutral convener to call for dialogue.
Ingcitshi ecubulene zombusazo uMnumzana Tafazwa Chikandiwa uthi uMnangagwa umele ancenge uChamisa ngoba elabasekeli abaningi, njalo kusobala ukuthi inkulumo laye ingasiza ukuze ilizwe liphume kunhlupho elibhekane lazo.
Akumelanga aqale ethi nxa ibandla elingekhoyo kuPollard lingayekela ukujoyina liyabusa liku-tweet. Okwe-Twitter kungene ndawo nxa sesifukukhangela ukuthuthuka kwelizwe. Okuqakathekileyo ukuthuthuka kwelizwe lokhu kwabuPollard, lokhu siza kubona nxa ilizwe liqale lathuthuka, ngoba umuntu yena vele akafoswa ukuthi ejoyine iPollard. Akumelanga bembambe ngamandla, kodwa kumele beyikhuluma laye kuhle, bemncenge ukwenzela ukuthi laye ekwanise ukujoyina ekhululekile, ngoba bengayenza okumfosa uyayala ukujoyina. Yinto engayala ukujoyina yikho lapho abathi khona uzavusa kuTwitter, but asibonanga ngazathi kule ngqondo kunalokhu.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Marshall Dube isakamuzi seHarare othi iZANU-PF sekumele ivume ukuba umanyano wePollard kawulancedo uma ibandla leMDC Alliance linganxuswanga.
Kufunakala i-dialogue, kodwa i-dialogue should be between uChamisa loMnangagwa. Abanye laba kuPollard laba abala mavotsi eneleyo ukuthi bekhulume into ezingayakha ilizwe. I-dialogue kumele ibe between uMnangagwa loChamisa, abantu abathola amavotsi ayeneleyo amaningi ukuthi kube lama-political, lama-economic reforms, ukuthi ilizwe libe le-national discourse ebambanisa wonke umuntu. Kodwa i-dialogue leyi ayimelanga ibe lokuthi uMnangagwa yena ufuna uChamisa abuye ngama-terms akhe, laye uChamisa ethi uMnangagwa abuye ngama-terms akhe. Yikho kufunakala umuntu ongabahlanganisa bexoxe ukuthi ilizwe leli libambane, siqhubeleke phambili nge-development yelizwe.
UMnangagwa ophinde wasola ukutshengisela okwenzakala elizweni esithi lokhu kubisela ilizwe emuva, ngoba izithembiso zebandla leli zizavezwa ngokuya kwesikhathi abantu kawabekezele. Uveze njalo ukuba imali yakuleli izaqhubeka isebenza kungelani lokuthi isiyehluleke ukuqeda indubo zokusilela kwemali emabhanga kanye nokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe eqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu lemabhongani lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama.
Idamu elikhona lokwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekhezi.
Idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Inhlanganiso ezizimeleyo abezokholo labantu makhaza namhla bebethe gwaqa edolobheni leHarare phansi komanyano othiwa National Convergence Platform behlaziya umomo oselizweni. Lumanyano uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Citizens Manifesto. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Citizens Manifesto, umnumzana Briggs Bomba, utshele iStudio 7 ukuthi banxuse inkokheli yamabandla ezombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa, kodwa abazange babuye. UChris Kande weStudio 7 uqoqe lomunye wabaqoqela umhlangano, umnumzana Michael Ndiweni ongumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ama-citizens athe wona afuna ukuthi kukhulunyiswa ngezinye inhlanganiso ebezinakana ukuthi abantu kumele bahlangane ndawonye bakhulume bebona ukuthi izwe lingalungiswa njani. So namhlanje bekuhlangene-ke i-platform eyethu lapho engikho-convena khona i-citizen manifesto, citizen convention ebesilayo ngo-September. Saba lesinqumo sokuthi kasiye khulumisana nabanye abanjengabozo be-Council of Churches lezinye inhlanganiso sihlangane lenini sibonisane ukuthi singenzani siya phambili. So namhlanje kade kuyikulauncha ngesikhiwa, it was a launch besisungula inkundla yokuthi sihlangane ninye sikhulumisane njengenhlanganiso ezimele abantu njengoba ngishilo ukuthi ethu ibizela kusinqumo esithethe ku-National Citizen Convention under manifesto.
Inhlanganiso kade zikhona ngeziphi, zivela kunhlangothi ezinjani?
Ye, bekule nhlanganiso ezimele ilungelo lomuntu esithi civil society, ama-social movements ezimelele nje uZulu, ezinjengoZulu, ezamasonto, njengoba ngishilo ukuthi bekulezi the Council of Churches, lamanye ama-denominations angaphansi kwebumbano le-ZCC, nenhlanganiso so ezifana labo ezimele abantu abaphila abagogekileyo onasco lezinye labameli bamahofisi akwamanye amazwe eZimbabwe yasika ama-diplomatic missions kade kulama-embassies kade khona lawo ezoxhasa.
Yona injongo vele ingeyani?
Injongo yokuthi akube lempumela ezakhipha ukudebeka okukhona ebantwini baseZimbabwe. Kumele kube lokukhulumisana okuzalungisa izinto eziningi ezihlukumeza abantu baseZimbabwe, eziningi kakhulu. Kaso indaba yokunikana izikhundla kuphela, indaba eziningi ngabala ngibele mva ngenxa yokubonisa leli-link zabagugurawundi zingakalungiswa, lokho ezilenge emoyeni. Kuningi, indaba zabo-devolution azikalungiswa, indaba zokuthi abantu bathole inzuzo kwezemvelo abanazo, indaba ezihlala zikhangela zeceleni abantu bekhangela kuphela amandla. So ngezinye izindaba zokuthi nxa kungahlangana kukhulunyiswane, into lezo zifake phezu kwetafula zikhangele zilungiswe.
Lowo ngumnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Ngu-Life Talk lamhlanje sikhangela ukuphuma emhlanganweni webandla leZANU-PF oqhutshelwa eGoromonzi, lomunye njalo umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo wokuhlaziya inkinga ezibhekane lelizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo ke sikhangele ezeMelika ngamafitshane. Amalunga ikomiti edalele parliament yakwele Melika ibona ngezemthetho ye House Judiciary Committee avote esekela ukukhutshwa esikhundleni kukamongameli Donald Trump ngohlelo lweimpeachment. Abebandla lamademocrats abangamachumi amabili lantathu bavote besithi abebandla lamarepublicans abalichumi lasikhombisa bephikisa uTrump ngumongameli wesine ukubhekana lale inkinga ye-impeachment. Ele North Korea lithi lizimisele ukuvuselela inkulumo lele Melika ukuze kuphunyelwe isivumelwano sokulungiswa kwezikhali zombhoxazwe ezenuclear. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Center for Public Policy ithi iyaqhubeka ngenhlelo zayo zokukhulumisana lohulumende labantu makhaza ngendlela yokudinga isisombululo ngomnotho welizwe olokhu uqhubeka ubhidlika. Lokhu kwenzakala iningi elizweni lilokhu likhala ngokucitshwa kwamagethi mahlayana, kusilela kwemali, amanzi, amafutha epetrol ledizili kanye lokuqonga kwentengo yempahla ezitolo ngesikhathi iholo lingakhuphuki njalo abanye bengayitholi umsebenzi. Umqondisi walinhlanganiso uMnumzana Mfundo Mlilo usichasisela okuningi ngalolu daba.
Thina kathesi siyaxoxisana lohulumende njengoba nje kuyisikhathi sokuthi uhulumende aphume lesingathi yibhajethi, ngoba ibhajethi yiyo esingathi egayida kumbe enze ukuthi umkhonomi wethu uhambe uye phambili. Kukhona la mamemba ephalamenti ukuthi njengoba yibo abangena ephalamenti sixoxisana lohulumende, sixoxisana lo minister we-finance ukuthi yiphi imithetho abangayifaka, yiziphi inhlelo ezingafakwa nguhulumende ezetaxi, ezokuthi umkhonomi uvuke uye phambili, ezeproduction ezingenza ukuthi i-economy yethu ihambe iye phambili. Yiwo umsebenzi esiwubambileyo khathesi. Kuningi esikubhalayo, esikunika uhulumende, esikunika iphalamenti ukwenzela ukuthi baxoxisane i-economy yethu ivuke iye phambili.
Ngambe inkulumo lezi ziyanceda na?
Inkulumo lezi bona ngathiwa kulalapho ezifika khona zingadluli ziye phambili, ngoba uhlupho ngathi udubo olukhona olukhulu eZimbabwe ludubo lwe-legitimacy kumbe singathi yi-politics. Ama-elections ka-2018 ngahambanga kuhle. Njengoba engahambanga kuhle, lokho kutsho ukuthi kulento eziningi okumele zilungisise abantu ababezikhangele ezenza ukuthi ama-investors kumbe laba ababuya le mali bayesabe ukufaka imali yabo kwi-economy yeZimbabwe. Lokhu kwenza ukuthi into eziningi nje zingasebenzi. So ekuxoxiseni kwethu lohulumende siyamtshela ukuthi kuqakathekile ukuthi upresident welizwe axoxisane lomnumzana Chamisa owebandla le-MDC. Yikho kuphela okuzenza ukuthi kucreate esingathi environment eyenza ukuthi i-economy ihambe iye phambili. Nxa lokhu kungalungisanga kunzima kakhulu ukuthi mbone ukuthi ilizwe lingalungiseka kumbe i-economy ingalungiseka ihamba siya phambili ngapho. Uhulumende ulenhlelo eziningi azifakileyo kulenhlelo eziningazi zamayo, uminister we-finance umthule Ncube kulokunye okuningi akuzamayo akusebenzi, ngoba indaba emqoka yi-political legitimacy. Kumele uhulumende axoxisane labamabandla, baxoxisane betshelane iqiniso ukuthi ilizwe singalilungisisa liye ngaphi.
Lo mnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso ye-Center for Public Policy, sixoxela eseHarare. Kwezemidlalo namhlanje, imidlalo yalonyaka yenguqu esigaba seCastle Lake Premier Soccer League ifika komlindi uyagcina kulimpela viki. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Intshantshu zalonyaka ezomdlalo wenguqu kusigaba saphezulu seCastle Lake Premier Soccer League zizakwazakala ekupheleni komdlalo ozakuba phakathi kweqembu leCape United leFC Platinum, wona uzakugujelwa enkundleni National Sports Stadium kusasa. La maqembu azangena kumdlalo wakusasa, iqembu leFC Platinum okuyilo eliphethe isicoco seligi ngemva kokunqoba eminyakeni emibili edlulileyo lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba mune munye, kuthi eleCape United lihlezi endaweni yesibili lile miklomelo engamashumi amahlanu lathoba mune mbili. Isimo sengalane siveza ukuba iqembu leFC iPlatinum lidinga nje umklomelo owodwa ukuba ligcotshwe njalo ukuba zintshantshu zakwele Zimbabwe okungaba ngokwesithathu iminyaka ilandelana ukuba liphakamise isicoco. Iqembu leCapes United lihlale kwesikhathi eside liphezu kwengalane yemiklomelo kodwa lihle lahlala endaweni yesibili ngemva kokunqotshwa elikwenziwe liqembu lenkezi Platinum Stars nge-3-2 ngolwesithathu olwedluleyo. Kwathele FC Platinum lona linqobele Black Rhinos nge-1 kanya. Emsileni wengalane lakho kulamaqembu amabili azalandela eleMshwane Stars lele wange kuyeni idlala kusigaba sikaDivision 1 ngemva kwemidlalo yakusasa. Amaqembu asengozini yokugunyulwa kusigaba saphezulu ngabalisayo isithupha athi ele Yada, ele Herentals, ele Bulawayo Chiefs, ele Tel 1, ele Harare City kanye lele Chapungu. Iqembu leYada lona lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni lile miklomelo ngamachumi amathathu lathoba mnembili njalo lizadlala lele Mshwane Stars. Iqembu leRentals lona lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni lalo lile miklomelo ngamachumi amathathu lathoba mnembili njalo lizavakatshela ele Bulawayo Chiefs lona lile miklomelo ngamachumi amane lowodwa njalo elidinga umklomelo owodwa kuphela ukuba lisinde ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uThulani Sibanda utshele intatheli izindaba ukuba abafana bakhe kuzamele bebophe ziqine ngoba nxa bengayeke thisa bengazithola sebegunyuliwe.
Akumelanga sekethise ngoba sekungenzakala loba yini. Iqembu leHerentals lile goal difference engcono kule yethu njalo amaqembu amaningi alwisa ukusinda kunye nawo asesimeni esifanayo nxa eqathaniswa lathi. Ngalokho ke kumele siqine ngalokho kwenze ukuba siyalesi lokho sikhuphuka engalaneni kumidlalo edluleyo uze sibe lesiqiniseko esokuphepha engozini yokugunyulwa.
Amanye amaqembu asengozini ngabalisa ele Chapungu lona elile miklomelo ngamachumi amathathu lathoba munye njalo elizadibana lele Highlanders kusasa. Iqembu le Highlanders lilwisa ukuphusha imidlalo yalonyaka lisendaweni yesine okutsho ukuba lomdlalo usoze ube lula kuqembu le Chapungu. Elinye iqembu elisesimeni esifana lese Chapungu ngele Harare City lona elile miklomelo ngamachumi amane njalo elizadlala lele Nkezi Platinum Stars lalo elile thuba elihle ukuphusha imidlalo yalo lisendaweni yesine engalaneni yemiklomelo. Iqembu le Tel 1 ngelinye njalo iqembu elisengozini kunyulwa njalo lizadibana lele Chicken Inn kusasa enkundleni eBarber Fields emdlalweni ongaba lobunzima kilo ngoba iqembu leChicken Inn lithiye ukuqeda lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo. Kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa kusigaba sePSL iqembu leTriangle lizadlala lele Dynamos ngaseGibo kuthi iqembu leWange lizadlala lele ZPC Kariba ngaseColliery. Ngensonto iqembu leBlack Rhinos lizanqikelana lele Manyika Diamonds ngaseNational Sports Stadium. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Mjanji.
Ichi waza Friday, my darling. Waza Friday.
Waza Friday, kuliviki silomculi wengoma zomdumo wokholo. Umfundisi Sani Ncube ohlala edolobheni leBirmingham kweleNgilandi. Asizweni exoxa lo Ezra Chisa Swanda we Studio 7.
Kia kuthanda.
Asomculi wengoma zokholo kuphela uPastor Sani uyaloba lokuqondisa ezemidlalo kamabona kude lemfanekiso yebhayisikopo film and TV producer kukampani yakhe ezimele yodwa. Yena ke udabuka khona leMberengwa lapho azalwa khona okaNcube.
Angisebenzisa njalo umoyo ngoba ubaba wami ongizalayo ngumoyo, but I was adopted in the Ncube family. Ngikhulele eMberengwa, ngahambe Chingezi Primary School, ngase ngihamba eZwa Makhuru Secondary School, and I finished my O levels and then went to Kwekwe. In Kwekwe, that's when I started learning about keyboard playing and so forth. Just like Olundi, that's what got me started in music.
Wakhe uyaziphekela istudio sakhe uPastor Sani njalo okhulela endlini yabantu abaculayo.
Umama wami lo mama omdala owemberengwa lo gogo wami ke ngisesemncane laye wayehlabelela. Umama omdala wami owemberengwa lo mama wami bake bahlabela labo Freedom Sengwayo ngoba babehlabela ku gospel team in Apostolic Faith Mission. I was surrounded nge gospel music, yikho nje ngithanda ukuhlabelela i gospel music.
Oh, uhlelo lakho mlaleli Woza Friday. Silo Pastor Sanincube ngengoma zokholo yena eyincinji yekupheni umculo njalo siwaphekela abaculi abaningi ingoma zokholo.
Ngiyasebenza labahlabeleli abaningi, ngiyabhala izingoma, ngiyayenza music yabo ama instruments, ngikuhlanganise konke nje ku studio like Mahati Selepe, Nkosikandlovu, Mthulisi, Makholisa Dube, Sis Maria, Mason Kiwane, Walter Chawanda, Kingdom Praise, Higher Ground, Mrs. Zengea. Yeah, that's what we are doing at the moment in our studio here.
Esikhathi sakhona sedlule ngumangoye mfundisi. Khosela lizwi kubalaleli ungakahambi.
Ye kubalaleli bethu ngithanda nje ukuthi thank you very much for your support. Ngithi mina qhubekani nje lisi supporta ngokudownloada imusic yethu ngokulalela ngoba kuyasincedisa lathi ukuthi siqhubeke ngomsebenzi okuproducer imusic gospel music. So thank you very much. Imusic yethu izabitholakala kubo Google Play, kubo YouTube, kubo Facebook, sabe siphosta nje imusic everywhere. So lingaqhubeka nje li-download lisithole lathi khona phana lingadinga uPastor Sani Ncube.
Ayibo umfoka moyo ngaphezulu kokucula uyaloba lokuqondisa njalo imidlalo kamabona kude nguye bese la ekuhlelo Woza Woza Friday libe lempela sonke lithukela egabula ngu-Ezra Jesus Bang.
Kamfundisi Sani Ncube yena ke ocula ekhona le eBirmingham England njalo udaba besiluthulela ke ngu Ezra Jesus Banda we Studio 7 singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende usesuse induna uChief Nhlanhla Mangwendiweni esikhundleni. Umnumzana Mnangagwa uthi amabandla angekho kuPollard kumele abuye azomanyana lamanye ukwenzela ukuthi kuxoxiswane kulungiswe umnotho welizwe. Walivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.